Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tunosangana zvakare manero anasi uri musi wechishanu chivabvu 24, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoparura chirongwa chevechidiki cheYouth Service in Zimbabwe vachiti vechidiki vose munyika vanofanirwa kupfuura nemuchirongwa ichi. Nyanzvi mune zveupfumi yemuAmerica muzvinafundo Steve Hank vanoisa mari yeZimbabwe yezigi pamari dzenyika ina dzisina uremu zvakanyanya pasi rose. Mutungamiri wesangano revadzidzisi reAtuz Robert Masaraure vanobhadhariswa mazana maviri emadhora ekuAmerica mushure mekuwanikwa vaine mhosva. Zifa inodoma Jairo Stapera semurayiridzi achafanobata matomo kuchikwata chemaWarriors. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vati vechidiki vose munyika vanofanirwa kupinda muchirongwa cheNational Youth Service kuitira kuti vazive nhoroondo yenyika yavo. Vachitaura pakuparura kwavaita chirongwa cheNational Youth Service in Zimbabwe panzvimbo yemabhizimusi yenhakiwa mudunhu reUzumba kumashonaland East, vaMnangagwa vati vechidiki vane basa guru rekuchengetedza nhaka yavo. Nekudaro zvakakosha kuti vadzidziswe kuti nyika yakawana sei kuzvitonga kuzere. Mutungamiri wenyika vapawo zvipo zvemakombiyuta zana pamwe netarakita imwe chete kuchikoro chenhakiwa Vocational Training Center, apo vabva vavhurawo zviri pamutemo boka rezvemabhizimusi pachikoro chinodzidzisa mabasa emaoko ichi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vaClaris Maduku vanove mukuru wesangano rePlatform for Youth and Community Development.
Nyaya yekuti vechidiki vadzidziswe vakure vachiziva nyika yavo vachifarira uye vari vakarongeka atingati discipline haisi nyaya inenge yakashata, asi chikuru chiri kunetsa mukati menyika yeZimbabwe ndechekuti maprograms aya anozoitwa hijacked over anyanya kurerekera kumusangano mukuru, zvokuti paanenge akufambiswa mberi anenge asisiri kubata vechidiki vose vari mukati menyika. Asi ndikavari zvibude pachina kuti pane zvinhu zviviri zvisingaitaura nezvazvo. Chirongwa ichocho dai changa chisina history yedu yemuZimbabwe kubva kunyaya dzawana border gaze izvi zvingodaro nezvinozozi mayuti anga achiita kana taakufambidza zvimwe zvirongwa zvehurumende. Taizoti chirongwa chinenge chakanaka.
Tiri kunzwa kuti chirongwa ichi chakavandudzwa. Kuvandudzwa ikoku hakusi kungauyisawo here shanduko pane zvamuri kunyunyuta nazvezvo?
Zvinhu zvinenge zvakanaka nekuti vechidiki ava vane matambudziko akawanda anotodawo training, anodawo kuita rebranding and because history yedu yekutaura nezvenyaya dzeyouth training hadzina kunyatsojeka, saka dzinoda kuti tinge tine kunyatsogadzira zvakanaka kuti vanhu vese vaite paid zvekuti vatikutaura nezvazvo izvi. Inyaya yekuda kuti vechidiki ava vange vakarongeka kwete kuvaitisa zvakatirongerwenyika.
Sezvo chirongwa ichi chiri chirongwa chenyika vaMadhuku, veruzhinji havana here kodzero yekuti vange vachiyeuchidza hurumende kuti aiwa chirongwa ichi hachifaniri kuiswa zvematongerwo enyika kana kuti chive chebato rimwe chete?
Ndo zvatiri kutoitawo isu. Taane nguva yakareba tingati kubvira patanga nyaya chirongwa ichi maprograms edu atiri kuitawo isu sePlatform for Youth and Community Development, ndo zvinhu zvatinenge zvichikudzira vechidiki kuti vechidiki vakangoita vanhu vatingati mavictims sometimes vanokwanisa kushandisika. Saka isu tiri kuramba tichitamba kicurriculum yetraining pata tichiri pindirawo zvakaona zvataimbobvunza tichitaurawo kuti curriculum yetraining iyi inonzi vanhu vaite patriotic kavanhu vange vaine discipline. Vechidiki vanoda kuti vabviswe dependence yakanyanya kune zvematongerwo enyika ndokuti vange vakatambanuka. Saka ndozvatiri kutoita izvozvo, tiri kuzvishuwira, asi tiri kusanganawo nematambudziko ekuti vanoita zvematongerwo enyika ndo vari kunyanya kuti zviite difficult.
Wangawari wa Clarice Maduku, wanoe mkuruwe sanga norewe chidikire Platform for Youth and Community Development, baru parunare ne Studio 7. Nyanjezu upumi ya muna uma Amerika mchunafundo Steve Hank, Vaisa Marie Chai Zimbabwe ye zigi pachina anoche China pa Marie zisina ure muja kanyanya pasurose kana zichenza nsukane dora reko Amerika. Vachinyora padande mutandere X ilurae mbonzi Twitter va Hank vaisa pound ye ku Sudan pachina anoche pa msoro soro ine ure muwezu kama makumi matatu nezitana tu nezigazi sere kuvamu zana kana uti 36.8% ichiteverwa ne pound ye ku South Sudan pachina anoche piri. Pachinano chetatu, pane peso yeku Cuba kuchizo uya zigi ye Zimbabwe, iyo ine uremu weji kama kumimawiri nezutana tu nezigazi shano kuvamu zana kana kuti 26.5%. Asi urumende Zimbabwe ya garaja ino poka na nema onero amujina fundo Henk aya ichiti vanuta uramanye pomu. Ejishiruku ya panguwa iyo banga repasiro Sire World Bank, raka zivisao kuti Zimbabwe ili pakati penyika gumine shano zemu Afrika zilikutariswa kuwene ufumi usiru kuzukura rakanyanya mgorerino. Mkuzi anesho nyaya iyi, Marvelous Msanganya uyewe Studio 7, abata nyanzu mnya zesho ufumi, bachishanda variku Britain, mujare chenaye mwenye mutamba sere, avanoti vano uirana nema onero aya.
Jirukuta orwa na Professor Hank pamsoro penyaya ye zigi ndinozvitsigira nenauye kuti hongu takatarisa mari iyi tsvaya yaunzwa muZimbabwe ye zigi haisi mari inonyanyonzwisisika kuti mari iyi iri kunyanyosimbiswa nei takamhenge tichiudzwa nezvekuti yakasimbiswa negold yakasimbiswa nemaassets yakasimbiswa nemareserves chino nechino asi imari yekuti kana takange tabuda muZimbabwe haisi mari iri kutambirika kune dzimwe nyika naizvozvo Nanchinga ibata mari ii muZimbabwe imari yekuti munhu anenge achida kuti ndingaita sei kuti ndichengetedze upfumi hwangu ndenge ndakutotsvaga ma US dollar kana kuti ndinenge ndakutoda kuti mari ii nditenge chimwe chino nayo kuti upfumi hwangu huchengetedzeke.
Tinoona kuti banga guru repasi rose reWorld Bank rakazivisa iro svondo rino kuti Zimbabwe iri pakati penyika dzemuAfrica dzichatatarika zvakanyanya munyaya dzezveupfumi guru rino. Munoona sei izvi?
Izvi zvakataurwa neveWorld Bank hazvisi zvinhu zvatinonyanyokatamadzwa nazvo nekuti isu takazvitarisa senyika tiri kuona nyaya yeEl Nino yekuti tiri mugore renzara asi nyika haina mari yekunge ichichengetedza mhuri dziri kusimbirwa nenyaya yenzara. Nyaya yezigi inochoita kuti nzara iwedzere munyika nekuti mari iyi haisi mari inotambirika kune dzimwe nyika.
Chii chingaitwe kuti mari iyi yemazigi iwanikwe iyo iine uremu wakanaka uyezve unoremekedzwa pasi rose?
Mari yenyika inopuwa uremu nekuda kwehupfumi huri munyika iyoyo. Marongerwo ari kuitwa nyika yedu ndiwo ari kuita kuti nyika irase hupfumi. Tinofanira kutanga kugadziriswa munyika inyaya dzematongerwo enyika. Kana tagadzirisa ipapo tichange tichizoona pamberi apo kuti mapolisi urongwa hunenge huchibva kuhurumende urongwa hunenge wakarerekana nekuti nyika iende mberi wakarerekana nekuti hupfumi hwenyika huwande.
Nyadzo munyadzo zveupfumi muzvare chenaye mwoyo mutamba sere vachitaura na Marvelous Msanganya uye weStudio 7 vari parunare kuBritain. Mutungamiri wesangano revarairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ Bobet Masaraure vabhadhariswa mari inoita madhora ekuAmerica mazana maviri musheme kuwane kwa waine mosha ikukanganisa mafambisiro emutemo. Mutongi wedare ra magistrate muHarare amai Ferris Chakanyuka vaturwawo mutongo wekuti vamasaraure vagare mujeri kwemwedzi mina iyo yasendekwa parutivi kwemakore mashano kana vakasapara imwe mosha yakadai. Vamasaraure vanonzi vakaburitsa mashoko ekushoropodza kusungwa kwakanga kwaitwa munyori wesangano ravo vaRobson Chere muna 2022.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kutsvagarutsigiro kekupedzisira kuri kuenderera mberi muSouth Africa pamberi pesarudzo dziriko nechitatu chinouya. Vari kukwikwidza musarudzo idzi vachiedza kukwezva vavhoti kekupedzisira. Dare reUnited Nations International Criminal Court of Justice ratonga nhasi kuti Israel imire zvechimbi-chimbi kurwisa guta riri kuchamhembe kweGaza reRafah. Kunyange hazvo dare iri rasiya padiki kuti kurwisana pakati peIsrael neHamas kumire. Israel haioneki seichatevera mutongo uyu, asi mutongo uyu unowedzera uremu kukurudziro yepasi rose yekuti kurwisana kuri pakati peHamas uye kuri kuitwa muRafah neIsrael kumiswe. Vamwe vagari vekumaruva akasiyana-siyana munyika vanonzwawo kuwana cheuviri kubva kuhwiza kana kuti mhashu dzavari kubata munzvimbo dzavo, vamwe vachitobata dzekutengesa zvave kuvapawo zvakare cheuviri. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Hwiza idzi dzauya munguva yakanaka sezvo nyika yakatarisana nenzara inotyisa nekuda kwekusanaya kwemvura kwakanaka, izvo zvave kunzi nevamwe vanotevera chivanhu midzimu yadzimura nzara ichinunura vana vayo munguva yematambudziko. Mumwe anoti anunurwa sezvo zvirimwa zvake zvose zvakatsva nezuva zvichiri mumunda ndiamai Seruleko Mhizha vekubhaguta pedyo nechinhoyi, ava vanoti vari kukwanisa kubata hwiza dzekudya nemhuri yavo vachitowana dzimwe dzekutengesa munzvimbo dzakaita sechinhoi nedzimwe dzakapoteredza, zviri kuita kuti vakwanise kutenga hupfu nezvimwe.
Ndikutsvagawo zvihupfu nguva yanga inyanyatsobatwa hwiza une problem yenza usina ana chikafu.
Izvi zvinotsigirwa namai Irina Zisengwe vekwazvimba, avo vanoti vanowana mari inodarika madhora ekuAmerica 20 pasvondo iyo vanotengesa sipo, mafuta nezvimwe.
Pasvondo ukazibata kana bhate zvinogona kusvika 20 dora.
Vasifa Chidembo ndemumwe wevari kutenga hwiza idzi kubva kune vanodzibata. Vachidembo vanoti sezvinotaurwa nebhaibheri muna Mapisarema 105:40 kuti Mwari vakayamura vana veIsraeri nezvihuta munguva yavakavaburisa muutapwa hweIjipita, vanhu gore rino vapiwa hwiza kuti vararame nguva ino yenzara. Fadunhu vekwazvimba vaGibson Jenami vanoti izvi hazvina kutanga gore rino sezvo zvaiitika makare kare nguva dzose pakunenge kwaitika nzara.
Izvozvo hazvina kutangira apa nhasi. Kumashure ndokusaka uchinzwa vamwe vabereki vanotumidza vana vavo kuti akaberekwa gore rehwiza.
Asi vaJenami vanoti hwiza idzi hadzifanirwe kutengeswa sezvave kuitika izvi, vachiti pasi panotsamwa zvekuti hwiza idzi dzinogona kubva dzangopera kana kutsakatika. Ukuwo Mambo Ngezi vapita pasi pamire vanoti hapana chakaipa kuti vanhu vatengese hwiza idzi sezvo dzisingadyiwe dzisina sadza, vachiti muriwo.
Vaine mhashu kuine vanhu vane mari yekuti vamanhu vakwanisa kutenga huku saka vari kushandisa zvavainazvo kuwana zvinoita kuti vazomanhanzi kudyisa dzimwe mari dzinedzaa.
Izvi zvinotsigirwa namambo zvimba vaStanley Mhondoro, avo vanoti hwiza dzinogona kutengeswa asi michero yemusango yakaita sematohwe achanetsubvu hazvifanirwe kutengeswa sezvo zvichidyiwawo nemhuka dzesango. Vamwe vanotevera chivanhu vanoti kubva kare pose panoita nzara zvekudya zvakaita semichero, hwiza, shiri nemadora zvinowanda zvekuti zvinorerutsa dambudziko renzara. Tabvunzawo chiremba vezveutano Dr. Peter Matarutse kuti kunze kwekuwanisa vanhu chikafu hwiza idzi dzine zvadzinobatsira nazvo here muutano, vakati dzinovaka muviri sezvinongoitawo nyama sezvo dzine maproteini.
Hwiza zvine utano chaiwo hwakanaka nekuti hwiza igood source yeprotein. Chikafu chakawanda inyama, handikazivi zvangu.
kujanga azo gorerino wiza izi zisina kuwanda sezo zakanga zakaita muna 2020 mori zakawanda ziri kufara kuti zambo kwanisa kuyambuka padambudziko renzara iri chanakira wiza gorerino ndiche kuti zau ya munguva yekunge vanhu vapedza kukowa sezvo dzichizivikanwa nekuparadza zvirimwa padzinenge dzapfuura napo sangano refood and agriculture organization kana kuti FAO rinoti wiza idzi ndidzo rudzi rwetupukanana tunodya zvirimwa tunoparadza kudarika tumwe twose pasi rose ndakamirira studio 7 muchinhoi ndini Nunurai Jena.
Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica. Pasi pehurumende yava Joe Biden, vakarwa hondo yemuAmerica vapiwa mari inodarika mabhiriyoni mashanu ane mamiriyoni mazana manomwe madhora kana kuti $5.7 billion kuburikidza nekukudzwa kana kuwandudzwa kwezvirongwa zveutano. Asi vaimbova mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vanopikisa vachiti upenyu hwevakarwa hondo waive huri nani munguva yavakanga vari kumuzinda weWhite House vari mutungamiri wenyika. Mutoro wenhau weVOA Veronica Balderas Iglesias anotarisa zvingangodiwa nevakarwa hondo kubva kune mutungamiri wenyika achauya munyaya yamunoverengerwa naTanonoka Wande weStudio 7.
Pasi pehurumende yava Joe Biden, vakarwa hondo yemuAmerica vapiwa mari inodarika mabhiriyoni mashanu ane mamiriyoni mazana manomwe emadhora kana kuti $5.7 billion kuburikidza nekukudzwa kwezvirongwa zveutano. Asi vaimbova mutungamiri kava Donald Trump vanopikisa vachiti upenyu hwevakarwa hondo ava hwaive huri nani munguva yavakange vari kumuzinda weWhite House. Mutori wenhau weVoice of America Veronica Balderas Iglesias anotarisa zvingangodiwa nevakarwa hondo kubva kune mutungamiri wenyika achauya munyaya yamunoverengerwa neni Tanonoka Wande weStudio 7. Vakarwa hondo muAmerica vanoda kusvika zvihuru mazana masere nemakumi mapfumbamwe kana kuti 890,000 vakakanganisirwa utano hwavo nemishonga inouraya munguva yavaive kuhondo vakabatsirwa kare nemutemo wePAC, mutemo wakadzikwa nava Joe Biden muna 2022 nechinangwa chekuwedzera kubatsira vakarwa hondo vane utakanganiswa pamwe nokupedzera mhuri dzavo. Nemusi wechitatu vaBiden vakazivisa kuti vanhu vanoita miriyoni vakatobatsirwa nemutemo wePact vachiti
trouble breathing, cancer, brain cancer, folks who suffered long enough, you shouldn't have to prove that your illness came from their service. But thanks to the PACT Act, you don't have to prove it now.
Kuneteka kufema gomarara reurozvi, vanhu vanotambudzika kwenguva refu. Haufaniri kumanikidzwa kubuditsa umbo hwekuti chirwere chako chakabva mubasa rako rechiuto. Tinotenda mutemo wePACT hausungirwe kuratidza kuti uri kutaura chokwadi.
VaBiden vakatsinjira kuti mutemo makumi matatu inobatsira vakarwa hondo nemhuri dzavo yakadzikwa nehurumende yavo vachiti
we've increased resources to end veteran homelessness, hired and trained hundreds of additional mental health providers specifically to help veterans end the silent scourge of veteran suicide.
Takawedzera mari yekuti tipedze dambudziko revakarwa hondo rekushaya pekugara, kuwedzera vashandi nezveutano hwepfungwa vakanangana nekubatsira vakarwa hondo chete kupedza dambudziko rekuzviuraya kwevakarwa hondo.
VaDonald Trump vebato remaRepublican avo vari kukwikwidzana navaBiden musarudzo yemutungamiri wenyika ichaitwa gore rino vanoti upenyu hwevakarwa hondo hwaive huri nani munguva yavaive vari mutungamiri wenyika. VaTrump vakatambanudza nharo dzavo idzi muvhidhiyo yakaitwa padandemutande remavhidhiyo reRumble Back in November vachiti
we have 33,000 veterans in this country who are homeless and living very poorly, I might add, and it's a shame. We helped them a lot during my 4 years, and It's all been dropped.
Tine vakarwa hondo zviuru makumi matatu nezvitatu vasina pekugara uye vane urombo hunotyisa. Ndingangowedzera kuti zvinonyadzisa. Takavabatsira zvakanyanya mumakore mana angu ndiri mutungamiri wenyika asi zvakaraswa.
VaTrump vakawedzera vachiti kana vakadzokera kumuzinda weWhite House zvose izvi zvichashanduka vachazvigadzirisa kana vadzokera pachigaro vachiti.
On day one I will sign an executive order to cut off Joe Biden's massive spigot of funding for shelter and transport of illegal aliens and redirect
pazula rekutanga chairo ndichashandisa masimba eutungamiri pakumisa mari iri kushandiswa naBiden kupa vabvakure vari munyika zvisiri pamutemo pekugara nepekuvata nekuvatakura ndigoshandisa mari iyoyo kupa vakarwa hondo pekugara nekuvarapisa.
Sangano reNational Association of Social Workers rakarumbidza kuvandudzwa kweupenyu hwevakarwa hondo pasi pedzihurumende dzavo vose vaBiden navaTrump. VaTrump vachironga kuti vakarwa hondo vawane rutsigiro kunze kwebazi rinoona nezvevakarwa hondo reUnited States Department of Veterans Affairs. Asi pachine zvimhingampinyi zvichiripo vanodaro vaAntony Eastwood vanove mukuru wesangano reNational Association of Social Workers.
Individuals have been experiencing issues with access in terms of entering their system, but also barriers in terms of paperwork.
Vamwe vanga vachinetseka kuti vapinde muzvirongwa zvinovabatsira, vachinetseka kuwana magwaro uye vachitarisana nenguva refu vakamirira nekushaya vashandi.
VaEastwood vakati anenge asarudzwa kuva mutungamiri wenyika anofanirwa kuona kuti vakarwa hondo vanokurumidza kuwana mukana wekubatsirwa pazvirwere zvepfungwa, zvikuru sei pachitariswa kushomeka kwenyanzvi dzinoziva basa iri. Iyi yanga iri nyaya yabva kuna Veronica Balderas Iglesias, mutori wenhau weVoice of America News ari muWashington, mukaiverengerwa neni Tanonoka Wande weVOA Studio 7 ndiri muWashington DC.
Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Kubatwa nemhosva kwavamasaraure kwaitika uku kunongotiratidza zviya zvatinogara tichitaura kuti Zimbabwe hatina kusununguka. Zimbabwe hatina kubuda paudzvanyiriri, huri kutoenda wese kudarika hwataiziva huri hwavachena. Nokuti kana munhu achibatwa nemhosva kunzi wanyorerei padande mutande rake reX kuti nhingi ngaabudiswe muusungwa, wotosungwa uchisungirwa izvozvo kunzi uri kuda kukonzera mhirizhonga. Ko vacho vanoda kuita mhirizhonga vamavona ndivanani vati toda kunotsigira vamasaraure pamashoko avo? ZANU-PF yaakungogara ichicheuka cheuka nekutya nokuziva kukonewa kutungamira kwavaita nyika. Asi musi wakamwe zvinopera, hakuna chisingaperi. Dzaivako nyika dzaitambura saizvozvizvo, asi nhasi uno dzakanaka.
Vamunoti nangagova anga achibvapo zvamukurira supake ZANU-PF ndoyatisisadapopo. Mukomana atikwadze anga asadaro zvitonga nyika zvamukurira ngaabve mukomana. Tototi pati yacho nai yasa hatichaida, pati yezanu ngaibva tichaida. Takwana mani
ya iye zvino Studio 7 musaitaure muchiti kwai iye ndiye muZimbabwe. Izvino makata hatichambowani kana zvatinositaura zviya zvatinofunga nguva yedu iya muchatipi. Makutongotisika nezvinhu zvekuti tihwe vana mavhoisi ana Trump. Isu Zimbabwe nyika yepasi pasi tinotambura tiri pasi peudzvanyiriri hwakaipa hwakadaro ndohwamunotihwisa zvinhu zvana Tirambo nyimi vachichinjana kutipedzera zvedhata zvatinenge taisa isu vanhu vanotambura. Tuda kuvangwa zvinhu zvemuZimbabwe isu.
Studio 7 ine penyu ratakateerera kwemakore kubva kudhara ichiri kurovesa vabva kuZimbabwe. Nyuzi dzainopa hadzina kana kumboshata zvokuti munofanira kuti panyuzi dzemuZimbabwe chete zviri. Asi nedzekune dzimwe nyika tofanira kutogara tichiziva kuti America wakamira sei, China kuri kuitika nezve world news, hapana chakamboshata kana. Saka vanoshoropodzavo Studio 7 nhando inokushata kwazvo.
Kopi VO Billy iri rese iko vanhu sei vachiri viringidza ngavarege vanhu
vataure maonero avo. Handiti vanhu vese vakasununguka kuti vagadzirise mitemo yainovatonga here munyika. Regai vanhu vataure maonero avo. Kana vanhu vachirida bhiri zvichaonekwa kuti chichaonekwa neuwandu hwevanhu vanotsigira bhiri. Kana vasingaridi izvozvowo mutemo wacho unenge uchiratidza kuti uri kusunga vanhu, uri kudzvanyirira vanhu. Regai ivo bhiri inzwikwe vanhu vataure maonero.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Munhau dzemitambo, komiti iri kufanoba kubata basa renhabvu munyika yeZIFA Normalization Committee yazivisa kuti yadoma Jairo Stapera semurayiridzi wenhabvu achambofanobata basa kuchikwata chenhabvu chemaWarriors. Tapera atanga achibatsirwa naSocha Minuka semutevedzeri wake, pamwe chete naSande Chidzambwa sechipanga mazano. ZIFA yazivisa kuti yakafanotora danho iri kuitira kuti chikwata chenyika chive nemurayiridzi mugadziriro yacho yemitambo yeFIFA World Cup Qualifiers neCOSAFA. Muchirongwa chedu chemagitaro chesvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi wesungura anonzi Richard Mbai Mbai, uyo anobva kuBohera asi mazuva ano ari kumaricho kuCape Town kuSouth Africa. Ngatinzwei hurukuro yaaita naIvan Zininga weStudio 7.
Magitari izvi ndakazvitanga ndinofunga ndichiri mwana mudiki. Zvekutoti kumagrade 1 2 ipapo ndopandaingofarirawo magitari.
Mpostora anorova magitare vabereki veukama nekumasowe vaitiwo chii muchitanga zvemagitare izvi?
Vabereki vangu pandakatotanga izvi vanhu vaitoshamisana nazvo kuti kumukomana uyu ari kudozame kudini, nekuti kudzinza rorose rekwambai mbai hapana akamboita zvamagitare. Plus inini ndiri munhu anotaura achikakama futi. Saka zvaiaitira fani kuti mwana uyu mataura ake anokakama hapaandikite zvekuimba zviri kudombofamba sei.
Matambudziko api amunosangana nawo?
Ndingangoti machallenges atinosangana nawo ndedzekuti sometimes kuwana kwatinoita mari ndo kunoita kuti music dzidzokere kumashure. Kozeya futi wabudisa song mhanzi wabudisa vanhu vasati vakuziva vanenge achitarisira kuti hanzi muimbi munhu ane mari kare. Saka anenge achingoti muimbi une mari, but mari yemuimbi inotobve kumafanza.
Kushanda nemi kana kuridzirwa vanokutsvagai vanokuwana ikupi?
Ndingati zvangu vanode kundibata kunyanya kuWhatsApp manhamba angu anoti 0743321 91. Vasiri muSouth Africa please mune sekondi +27. Zvakare kuFacebook mukangosearche kuti Richard Dzambori rambai mbai ndiripo, munobva mandibate ikoko tobva taonesana.
Kune mashoko here amungasiriwo vatsigiri venyu?
Ndinongode kupekutenda ndechiti kutsigira kwamuri kuita mukoma Dzambori ndokuri kutoti ndirambe ndechiwane simba rekuenda kumberi. Music kuvanhu, music rudo, hanzi mwari rudo, kuna mata rudo. Saka zvese ngazvingati zviite murudo.
Chitipai kamwe chete kechishanu tumborova magitare Woza Friday.
Kunyanya pasongo yekuti kurodzana ndikairidza ndakanyatso kuiteerera zvangu ndinonzi kudzamirwa pakaraudzira. Ndatenda muwe nezwa rakanaka kweka pamungadai muri.
Uchitema kuti murume wa chwani.
Nangamchinzwanzisa ekambo kanonzi mbudzi yemupostori kubva kuna Richard Mbaimbai wamanzwa muhurukuro yaita naibva nzizinyika weStudio 7 ari kuSouth Africa. Musakangano wachirongwa chelive talk apo tiri kutarisa nezvezuva reAfrica Day iro richapemberwa mangwana musi wa 25 Chivabvu uye kuti rakakosha zvakadii. Anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiyai mina mutungamiri Nkomo.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
KuStudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Sangana kuza kusihlwa mthwaka zomuhle ngolwesihlanu mhlaka 24 kuNkwenkwezi 2024. Igama nguNtungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
ihlelo oluhle nxa injongo yalo ithe yalandelwa ngokupheleliswa njengalokhu esikubona kwamanye amazwe ukuthi ma abantu abatsha beqeqesha kuNational Youth Service bavele babe lesiqiniseko sokuthi sebesiyaqhathwa kupublic service.
Umongameli Emasoni Mnangagwa usungule uhlelo lokufundisa abasakhulayo ngembali yelizwe kanye lemisebenzi yezandla olu Youth Service in Zimbabwe olwalusaziwa ngokuthi National Youth Service namuhla. Wazisa ukuthi ngesikhathi esilandelayo wonke osakhulayo uzamele angene kulolu hlelo. Ingcweti kwezenotho edumileyo eMelika, umnumzana Steve Hank uthi imali yeZimbabwe entsha eZig ngesine kuluhlu lwemali zamazwe omhlaba ezigugudeka ngesiqubo. Kuhlelo Woza Friday leviki sileqembu leRumba ele-African Sounds Collection lona elisanda kwethula idlalade elitsha. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emerson Mnangagwa namuhla usungule uhlelo lokufundisa abasakhulayo ngembali yelizwe lemisebenzi yezandla olwe Youth Service in Zimbabwe namuhla olwalusaziwa ngokuthi National Youth Service. Wazisa ukuthi esikhathini esilandelayo bonke abasakhulayo kuzamele bangene kulolu hlelo lapho begqiba izifundo zabo andubana baqale umsebenzi. Umnangagwa usungule lolu hlelo esemavinkilini eMtawatawa eMurewa. Esikhathini esedluleyo uhlelo lweNational Youth Service lwalusetshenziswa libandla elibusayo eleZanu PF ukulolonga abasakhulayo ababedume ngochuku abaziwa ngokuthi ngama-Green Bomber ababechaya abamabandla aphikisayo. Ukuhlaziya lolu daba uPraxis Jeremiah weStudio 7 uxoxelo sakhulayo okumsebenzi okukhuthaza ukulondolozwa kwamalungelo abatsha eMathebeleland South uNkosazana Senzeni Maphosa.
Uhlelo lweNational Youth Service luhlelo oluhle nxa injongo yalo ithe yalandelwa ngokupheleliswa njengalokhu esikubona kwamanye amazwe ukuthi ma abantu abatsha beqeqesha kuNational Youth Service bavele babe lesiqiniseko sokuthi sebesiyaqhathwa kupublic service bathole imisebenzi elempentsheni, imisebenzi ezabagcina ma sebephele amandla.
Utsho ukuthi lolu hlelo olweZimbabwe lwehlukene nolwamanye amazwe, mehluko bani obonayo?
ukwehlukana kohlelo lolu welakithi ikundlela abatsha abaholwa ngayo ezifundweni zabo ebenza baziphathe njengebutho lebandla elibusayo elisetshenziswa ukudlwengula amalungelo kaZulu okuba yinto engcolisa uhlelo lolu lapha eZimbabwe.
Kungani sitsho njalo?
Singakhangela izindlela ze-recruitment eyenziwa ngazo. Kukhangelwa imbali yothile iqathaniswa lebandla elibusayo ukuthi nxa ungela linki yebandla elibusayo amathuba okungena asuke azace. Lokhu kusuka kwephule ilungelo lomuntu omutsha ofisa ukungena ohlelweni lolu yena engelankaba yezanuphifu. Ngombono wami uhlelo lwe-National Youth Service okwamanje ngibona engani alusizi abatsha ngoba bafundile baqeqesha emakolitshini kulezifundo ezilungiselela umuntu omutsha ukunakekela isizwe lesiqinti sakhe. Pho yikuchithela abantu abatsha isikhathi. Uhulumende kavule amathuba emisebenzi abantu abatsha bathole imisebenzi ezabagcina mabephela amandla imisebenzi elempentsheni njengoba ubukhokheli obusembusweni busebenzela ipentsheni ma kuphela amandla. I-National Youth Service okwamanje ngikwejiso akukho okubambekayo okuzokwenziwa ngabatsha mabeqeqesha lapho. Indlela yokulibazisa abantu abatsha ukuze balibale ukufuqa uhulumeni mayelana ngemisebenzi ukuthi bathole imisebenzi ezabagcina bathole impila kahle. Ma i-National Youth Service ingasoze ikunike i-guarantee yokuthi ma uphuma lapho uyoqhatshwa. Mina ngokubona kwami ngibona ingani abatsha abaqhubeke ngokusebenzela izimuli za lekusasa yabo lapho abade bevele besebenza khona okwamanje ngoba bangalaluka sebesele enkangala ngemva kokuthatha uhlelo lolu.
Unkosazana Senzeni Maphosa ngosakhulayo kumsebenzi wokukhuthaza ukulondolozwa kwamalungelo abatsha eMatebeleland South.
The Voice of America.
Ingcwethi kwezenotho edumileyo eMelika lasemhlabeni jikelele umnumzana Steve Hank yena ofundisa ekolishini leJohns Hopkins uthi imali yeZimbabwe entsha eZimbabwe Gold kumbe iZig ngesine kuluhlu lwemali zamazwe omhlaba ezigugudeka ngesiqubu. Amazwe amathathu akhokhelayo ngathi iSudan yona ehlezi esiqongweni ilandelwa yiSouth Sudan kuthi kuzinga lesithathu kuhlezi iCuba. Uhulumende ngenyanga edluleyo usungule imali entsha le egcile kusilinganiso segolide elisebhanga lelizwe ngoba eyayikhona yayisilahlekelwe luhlonzi ingasathengi lutho. Ingcwethi kwezenotho zithi ukusungula imali entsha leya kusoze kumise ukugugudeka kwemali yeZimbabwe njengoba kungayisikho kwakuqala kusungulwa imali entsha elizweni. Izolo iWorld Bank ikhuphe umbiko othi iZimbabwe ngelinye lamazwe azadonsa nzima kwezenotho lonyaka. Ukuhlaziya lolu daba uTaboka Ncube weStudio 7 uxoxele umnumzana Stevenson Dlamini yena ofundisa ekolishini leNational University of Science and Technology iNasti kobulawayo.
Enkulisweni kuhanga imethodi ayisebenzisayo ukukhalkulate inflation ingabe ihlukene ngendlela esiyijayeleyo ngoba esiyijayeleyo sikhangele ukuthi ngomnyaka ngomnyaka kumbe ngemonthi ngemonthi ama-prices atshintsha njani aye certain basket of goods. So okokuqala angaqinisa ukuthi usebenzisa the same CPI esivele siyijayele kumbe kulenye indlela yakhe ayisebenzisayo mhlawumbe i-black market mhlawumbe yini ngoba nxa sikhangela on the ground inflation rate is not yet in the thousands. Yes, before the introduction of EZIG, we saw inflation rate being so high, according to the traditional way of calculating inflation. Yes, it was very high because of the exchange rate depreciation. But also, kodwa bonani kusuka kube ngathi kwengezelelwe kakhulu ama-figures afakayo
Ngokubona kwenu isiqubu sokuphela amandla kweziki singengezelela nango kuya kwesikhathi?
Ngokani kungaqhubeka ngendlela iziki emi ngayo kakhulu siyiqhathanisa lentengo yayo namanye amazwe. Ngokani inflation ilakho ku-slow down kakhulu. Ikakhulu kungaqhubeka kungelako increase i-quantity yeziki ekhona ku-market. Iqhubeke imonitwe kanje. Ngokani ngathi inflation ilakho ukwehla kusiya kelo mnyaka sizabona isiqubu sayo sesingathi sehle. Is more of iziki is being accepted.
Abanye bakhala ngokuthi iziki alibambe lokhu akusoze kuphazamise na.
Mbona yathi isungula vele iziki esinye sezinqumo esasifakwe ugavena webhanga olukhulu leZimbabwe wayethe ukugesiwa lokho esingakuthi tight monetary policy. Wayethe yena vele ufuna ukuthi abhasophe ukudindwa kakhulu kwemali yakithi eziki. Akho ke sikubonayo wehlisile inani leziki elidindwayo uthi lingavami kakhulu ngoba yikho kusuka kubangela inflation esingakuthi imali supply. Uhlelo wakilo aqhubeka ngazo lokubona ukuthi akubi nokwanda kweziko ungacina kuqubula i-inflation. Ngakho ke sambonthi izaba ningi kakhulu e-paper. Abantu abaningi sebeyamukele ukusebenzisa i-electronic money kakhulu. Ngakho ke amboni kusanda kakhulu ukusetshenziswa kwe-paper ngaphandle mhlawumbe kwemchova ezinto ezincane nje intshintshi nje ema-supermarket. Kodwa imvama ubona abantu abaningi bakhululekile ukuyisebenzisa inani i-technology esebenzisa i-electronic money.
Umnumzana Stevenson Dlamini yingcwethi kwezenotho efundisa ekolishini le-National University of Science and Technology i-NUST koBulawayo obexoxa lo Tabo kaNcube we-Studio 7. Umkhokheli wenhlanganiso yababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, i-ATUZ, umnumzana Obed Masaraure, ugwetshwe ukuhlala ejele okwenyanga ezine nxa ethe wehluleka ukubhadala ifayindi eyamakhulu amabili amadola emelika, i-$200. UMasaraure ufunyanwe inkantolo elecala lokuvimba isandla somthetho ngomantshi weHarare ngolwesithathu kulandela ukubotshwa kwakhe ngontulikazi ngomnyaka ka-2022. Phansi kukahulumeni kamongameli Joe Biden, abake baba ngamabutho eMelika sebethole inhlelo zokwelatshwa ezibiza imali engamabhiliyoni phose ayisithupha $5.7 billion. Kodwa owake waba ngumongameli umnumzana Donald Trump uthi ababe ngamabutho laba babephila ngcono kakhulu ngesikhathi kusabusa yena. Kulolu daba sikhangela izikhalazo abantu laba abalakho ukuzethulela lo ozanqoba kukhetho lukamongameli phakathi kukaTrump loBiden. Cishe asebasuka kubutho abaphose bangene kusigidi 890,000 ababa sengozini yokuchayeka engozini yezikhali ezilechefu ngesikhathi besemsebenzini. Sebathola uncedo phansi kwe-Pact Act, okungumthetho owasayinwa ngumongameli Biden ngo-2022 ngenjongo yokuqhelisa inhlelo zempilakahle kulabo abalimalela empini kanye labasindayo. Ngolwesithathu, uBiden wazise ukuthi kulezicelo ezedlula isigidi 1 million zabantu abafuna uncedo phansi kwe-Pact Act esezivunyelwe.
Trouble breathing, cancer, brain cancer. Folks, you suffered long enough. You shouldn't have to prove.
Ukwehluleka ukuphefumula kuhle yimvukuzane yobuchopho. Abantu basebuhlungwini obukhulu. Akulasidingo sokuthi uveze ubufakazi bokuthi wathola umkhuhlane usesotsheni. Sibonga umthetho we-Pact Act. Asisekho leso sidingo.
UBiden ugcizelele ukuthi phansi kombuso wakhe kule mithetho edlula amachumi amathathu 30 epasiswe ngokubambisana edalele parliamente esekela ababe ngamabutho abanakekeli babo kanye labasindayo empini.
We've increased resources to end veteran homelessness. Hired and trained hundreds of additional mental health providers.
Sesengeze inhlelo zokuqeda uhlupho lwababe ngamabutho abangela ndawo zokuhlala. Sigqatshisa lolonga amakhulu esebenza ezempilakahle ezelapha umkhuhlane wengqondo ukuze siphathise ababesempini ukuqeda udubo lokuzibulala.
Umnumzana Donald Trump yena oncintisana lo Biden emele ibandla lama Republicans kukhetho lukamongameli lonyaka ngo-2024 uthi abalwa impi babephila ngcono ngesikhathi esabusa. UTrump wakugcizelela lokho kumbiko awethula ngevideo enkundleni yeRambo ngolwezi.
We have 33,000 veterans in this country who are homeless.
Silabantu abalwa impi abedlula inkulungwane ezingamakhulu amathathu 33,000 kuleli lizwe abangelandawo zokuhlala njalo abahluphekayo. Kulihlazo lokho.
Wengeze wathi enganqoba kukhethwa aphenduke embusweni lokho kuza kuquka.
On day one, I will sign an executive order to cut off Joe Biden's massive spigot.
Ngosuku lokuqala ngizasayina umthetho omisa yonke imali edlaliswa ngokhulumende kaBiden enakekela abantu abangela maphepha. Limali sizayisebenzisa ukwakhela abalwa impi izindlu zokuhlala njalo sibatholise inhlelo zokwelatshwa.
Inhlanganiso ye-National Association of Social Workers income impucuko esithe yabakhona kunhlalakahle yabalwa impi phansi kwemibuso yabo bobabili uTrump loBiden. Isipha umzekeliso kaTrump inhlanganiso le ithi waqhelisa inhlelo zokunakekela abantu laba ngaphandle kwalezo eziqhutshwa lugatsha lwe-US Department of Veterans Affairs. Kodwa ingxaki zikhona, kutsho umnumzana Anthony Eastreet, umqondisi wenhlanganiso ye-Social Workers Association.
Individuals have been experiencing issues with access in terms of entering their system.
Abantu bahlangana lenkinga emzameni yokungena kumhlelo zokuthola uncedo, okunye futhi baphazanyiswa ngamaphepha afunakalayo. Kuthatha isikhathi eside njalo ukuthi bafakwe kumhlelo lezi.
U-Eastreet uthe ozanqoba kukhetho lukamongameli weMelika kuzamele aqakathekise ukutholisa abalwa impi inhlelo zokwelatshwa imikhuhlane yengqondo. Udaba lolu lwethu lwe-intathelizindaba ye-VOA uVeronica Balderas Iglesias lwahumotshwa yimi uNtungamile Nkomo. Okwamanje singene kudaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
LeMelika lithi akumelanga umkhokheli wakwele Israel umnumzana Benjamin Netanyahu ahanjiswe emthethwandaba we-International Criminal Court ukuyathoniswa amacala okubulala abantu abaningi eGaza ngesikhathi elwisana leHamas. Umnumzana Matthew Miller, isikhulumeli sohlangothi lukahulumende olubona ngezokudlelana lamanye amazwe kweleMelika, uthi isicelo somthethwandaba lo silinganisa okwenziwa nguNetanyahu leHamas. Umila uthi iHamas inhlanganiso yamabecatsha, kuthi-ke ele-Israyeli lilizwe elizama ukuzivikela. Uthi iHamas yabulala abantu mahlana kwele-Israyeli njalo yathumba abanye elokhu ibabambe ngenkani eGaza. Umila uthi idale le-ICC kalilamandla okuthonisa udaba lolu njengalokhu okuvezwa kuziqondiso zenhlanganiso le ezokuthonisa amacala. Uthi kuyamangalisa ukuba idale leli ligijime ukuyabopha uNetanyahu lingadlulisisanga isimo salo. Umila uthi kujayelekile ukuba umtshutshisi ame kancane ngendaba ezinje ukwenzela ukuthi amazwe athiyeneyo ahlolisise lokhu, hhaji ukujaha kangaka. Uthi kungenziwa ngemfanelo lokhu kuza kwenza abatshutshisi bebe leqiniso labakwenzayo. Uthi okufunwa licala leli kwenzakale ngesikhathi kumele umtshutshisi walo ahambe kwele Israel uyakuzwa ukuthi ithini inkokheli yakulelo lizwe ngokwenzakala eGaza. Umila uthi bekumele kuhlolisiswe wonke ngodaba lolu ngoba omanje kwenza ukuthi kungathenjwa ngabantu emhlabeni wonke jikelele. Uthi lokhu kulakho ukuphazamisa inkulumo zokumisa impi ephakathi kwele Israel leHamas ezokubeka phansi izikhali lokukhululwa kwabathunjwa nyakenye kwele Israel. Elemelika lithi lizaqhubekela phambili lizama ukuba kumiswe impi le ukuze kungabulawa abantu abaningi eGaza. Umongameli Joe Biden laye uchothoze okwenziwa lidale le-ICC esithi bazasekela ele Israel sonke isikhathi.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Soku isikhathi sokuzwa imbono yenu lina balaleli beStudio 7 elisithumele yona ngeWhatsApp.
Silibone, siyabonga nonke lalelayo nonke ke. Mina nguZaduku, uZaduku indoda ehlala ikhuluma nayo kuStudio 7. Inkinga esinayo nje nasi, njalo noma nami siphumela eTijolotijo eTholotho, inkinga ekhona ukuthi into engimangazayo kona manje ngiyangabona sokuya publishwa ukuthi isikolo seMathisane, isikolo seMathisane siyakhwe ngo-2007. Siyasebenza kodwa sekumangala sokuthiwa isikolo sivulwe. Kudala sisebenza isikolo lesa, asazi ukuthi lo esikhulunywa ngaso yisiphi. Okuthiwa isikolo seMathisane singazidlozi lezi ezinye kodwa esemathisaneni abantu basakha ngo-2007 iplan international yancedisa izakhamizi. So ngiyamangala nje manje namhlanje sekungcwatshwa umama lo uSandi Moyo. Into enhle engiyibongayo ukuthi abantu bezapho bahambile ngoba sasivele sinaye umama lona wabeka nje egcekeni ukuthi hayi abantu njengoba bevele bengaphandle abantu bebaleka babalekani kabi ngapha igovernment isipilizwe lilungile and bekhuluma ekhaleni lokuze bekhona ulokuze luthinga dube
Studio 7 salibonani. Kasi ke sicela ukuthi uThabango eke sitheka manje into oyilande ephalamende yini njengoba nesihamba nje esiyi-1 abanye sebaxotshile bonke ulandele ulande wona ama-ice cream lawo kanti ulandele kodwa esikwaziyo ukuthi angeke lasi izani PF izambulala kuphela izani PF sethi iyabulala izakhampena ngawo ke nila so kuthiwa ubulewe opposition party lokhu siyakutela asifuna ukushansa ukuba izani PF yabulala abantu abaningi ngokuthula isitimela singadoda amatholi ezigcina amathamba abantu abafileyo uthengisa ibulawayo yonke usiyasithengisa wona kwesikhathi sento awaqeda abantu abaningi kakhulu ngabe usibulele ibulawayo yonke akuzama ukuthi kusihloniphe mfowethu ngoba into yelanje ephalamende awusayazi sukulandi kuyale ngesikhanda nje ephalamende ulokhu phiwa wona ama-ice cream lawo adle sibone uzaphekanga kodwa siyakwazi ukuthi azakubulala phela ama-ice cream so yafa kube baningi oba bonkomo bafile olimi kanti uphahla bafa unkala bafa ngayo izanu p f lawo uzaba ngumunye ozaba kudlisa ngithuma laphana ikosmos ithejwanezela
sanibonani sanibonani nonke emagumbini amani omhlaba balandeli nabalaleli baka-VOA Ndebele hayi lami nje hayi ukubonga kuphila ngithembe ukuthi ukubonga ngingayisikho ukuthi nje ngisekela noma nje bengathakazelelwa ngabantu abaningi nje ngizwa begxekwa kakhulu besolwa ngabantu abaningi amadoda la amathathu uPhilip Gawule uMalaki Nkomo noJoseph Chuma kodwa mina engithanda nje ukukubonga yikhokho ukuthi imibuzo abayibuzwa i-VOA bayiphendule bayeza benjalo bafike emoyeni baphendule yikho-ke lami ngikuthakazelelayo ukuthi at least baphendule khona ukhena sikubongeni madoda sikuhloniphenini ngingamanga ohlangothini lwabo kodwa nje khona ukhena ukuthi at least abafani nabanye laba abathunyelwa imibuzo abafonela bengaphendula amafoni wabo.
Labo ngabalaleli beStudio 7 abasithumele imbono yabo ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318.
Was a Friday, my darling. Was a Friday.
Uhlelo Woza Friday liviki sileqembu lerumba ele African Sounds Collection lona elisanda kwethula idlalate lalo lesine. Leli qembu litabuka icholocho kepha licula likwele South Africa. Nangu umholi walo.
Sanibonani bantu bakithi njani bonke ezindaweni ezihlukeneyo obingelelayo ngumlangatheli Mube weqembu le-African Sounds Collection. Ngibingelele kini nani basakazi be-Studio 7. Ngifisa kubalandeli bengithanda ukubazisa ukuthi sikhiphe idlalada elishasha lesihloko esithi Izindezi. Ingoma zakhona zingu-6 phakathi. Ngathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani?
Ezinkundleni zokuxhumana basithola kuFacebook, basithola kuYouTube, basithola kuInstagram ngayo futhi African Sounds Collection nje bangena ngalelo gama. Bese kuthi mhlawumbe nabafuna ukukhuluma nathi personal bangithole enambeni ethi 074-6395-322. Sikhipha izingoma singapha eSouth Africa side kodwa ngokudabuka sidabuka eZimbabwe khona lena phansi eCholotho.
Abalandeli ubatshiyela wapha amasi?
Kubalandeli ngizothanda ukubonga kakhulu abalandeli abathe basincedisa kakhulu. Kusho ukuthi ngemva kwale album eyaphuma before kulo nyaka wedlule, ye sathola abalandeli abaningi kakhulu basifakela izandla saze sakuthola amandla okuthi kwenze nokukhipha leli idlalathi lethe lokudinela amandla. Let's go with the new guest. Joe Biden will send Sri Lanka some more.
African Sounds Collection becula ke kamnandi lapho besivalela uhlelo lwethu. Lingayikatshana likhumbule liyalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho esikhuluma khona namhlanje ngosuku lwe-Africa Day olunanzwa kusasa. Kulapho ke okwabunjwa khona umanyano we-African Union obizwa ngaleso sikhathi ngokuthi Organization of African Unity. Ayike kwanelezi hlobo ezithandekayo olivalelisayo ngontungamili inkomo ngokusho kwami lingayikatshana njalo uhlelo lwe-Live Talk liyalandela lile jahe elidala kumbe ijahe elisakhulayo uTaboka Ncube. Mina, ngingutunga milinkomo ngisithi lilale. Kololokwana wamatuka nduna kwafupatila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.